Solid Records.
Moyo pandaka usima, mwari vakadiridzira. Nasuno ndokowa ndokowa vada chandaka jara. Aspere aspere tanti handi todi kana kukuona wine mumwe ndiro wandi noda zvichinje uya undi seringi muchigunwe ndiro wandi noda zvichinje handi todi kana kukuona wine mumwe ndiro wandi noda zvichinje baby uya undi seringi muchigunwe ndiro wandi noda zvichinje ndashaya ndokutenda sei
ndashaya kuti ndokupei basara uno panda pandiri pasine pei nemwevi shanje vachiti pandiri wakadiri ndiporo doro koro wedzera everyday
kumaga kuna ndiri homeless baba ndi pizza pepu kandi pa apartment
they used to say ndiwa nerudo asi we wakauya nerudo
handi todi kana kukuona wine mumwe ndiyo wandi noda zvichinje baby uya undi seringi muchigunwe ndiyo wandi noda zvichinje handi todi kana kukuona wine mumwe ndiyo wandi noda zvichinje baby uya undi seringi muchigunwe ndiyo wandi noda zvichinje baby the way you treat me like a queen unondimanyisa mushen usandi see and diri one
kuti ndirarame usiku
wasikonega
moyo wangu upreka
even vandonetseka
ndiwe unondihelpa
katirambe tiri tu kunge hangaiwa ndidi kukushaiwa moyo ndingabaiwa handi todi kana kukuona wine mumwe ndiwe wandi noda zvichinje uya undi seringi muchigunwe ndiwe wandi noda zvichinje handi todi kana kukuona wine mumwe ndiwe wandi noda zvichinje baby uya undi seringi muchigunwe ndiwe wandi noda zvichinje ndashaya ndokutenda sei
ndashaya kuti ndokupei basara uno pata pandiri pasina pei nemwevi shanje vachiti pandiri wakadei ndiporo doro koro wedzera everyday
kuna ndiri homeless baba ndi pizza pepu kandi pa apartment
they used to say ndiwa nerudo asi we wakauya nerudo
handi todi kana kukuona wine mumwe ndiyo wandi noda zvichinje baby uya undi seringi muchigunwe ndiyo wandi noda zvichinje handi todi kana kukuona wine mumwe ndiyo wandi noda zvichinje baby uya undi seringi muchigunwe ndiyo wandi noda zvichinje baby the way you treat me like a queen unondimanyisa mushen usandi see and diri one
kuti ndirarame usiku wasikonega
moyo wangu upreka
even vandonetseka
ndiwe unondihelpa ngatirambe tiri tu kunge hangaiwa ndidi kukushaiwa moyo